Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 28, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chinonya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seiwo nekuda kweumbimbiro kwa munhu umwe. Tinofunga kuti dhambo rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhenti emuno.
Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga upfu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vanosvika zviuru zviviri vemuward 1 ne2 mudhorobha remasvingo vonyorera gurukota muhofisi yavakembo Mohadi, mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaDavis Marapira, tsamba yenyunyuto vachiti vabvise dhamu ravakavaka murwizi rwemucheke zvave kutadzisa mvura kuenda kudhamu rinopa guta mvura remutirikwi.
Mugwaro iri vagari vanoti kuvhara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutirikwi, izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura, asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo. Vagari vanoti vakaendesawo gwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaEsra Chadzamira pamwe nekukanzuri yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura. Vaterenzi Gutuza, mumwe wevakasaina gwaro iri, vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vaputse dhamu ravo mvura iyerere zvakanaka.
Gwaro redu tatichida kuti minista vataurira nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhemo yavakavaka muna Mucheke. Noti iko zvinezvi zvavatotipa dambudziko kuti mvura muna Mutirikwi haichatopindi. Iko zvino mvura ishoma nekuda kwekuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko. Saka isu sevagari tiri kuvapawo 2 weeks kuti vagadzirise nyaya yavo. Kana vakakona hanoona kuti tichatopinda musitutu tione kuti tingazviita sei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo.
Vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunjenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauro emumwe mugari vamasimba mutsvairo.
Kuno kuward 1 ne2 kurengi kuvhara kwakaita mvura nevamarapira kunotikanganisa zvikuru nokuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara. Zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekolera, setyphoid. Saka isu chimwe chinonya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seiwo nekuda kweumbimbiro kwa munhu umwe. Tinofunga kuti dhambo rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhenti emuno.
Takaupgrade kuye muna Mucheke River to support mvura inoirigeta 250 hectares zvechibage zvewit. Mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musummer season, tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda. Tinokohwa chibage chiri over 1000 tons chinoenda muGMB yamasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province. Tinokohwa wit iri over 1500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town. Chavanoda imvura inopinda muna Mutirikwi, vanoda chikafu. Ite zvino ukaenda mumasherofu hamuna upfu. Vanoda mvura yakazara muna Mutirikwi, ende imwe inotoerera ichidzira naMutirikwi, asi chikafu hakuna chinoyerera naMutirikwi chichienda. Hamuna chikafu mutaundi.
Meya waguta remasingo wakule ni maboke wati wakaona gwaro iri ku office kwavo uye vari kuda kuita hurukuru na vamarapira nezve nyaya iyi.
Agamuchira chichemo chakatagwa nevagari maererano nekubva kwakaitwa mvura kumusoro inofamba nemuchekeri mucheke river na vamarapira. Isise kanzuro tichaedza kuti titaure navo asi inenyaya yekuti mvura isekanzuro hatina right especially pamvura inenge ichifamba iri mugwizi inokondrolewa nezinwa. Saka tichangoedza kutaura sezvetiri kanzuro inomirira vanhu kuti ngotaura navo tihwe kuti vanogona here kuti vapavhure kuti mvura ifambe. Hongu vagari vane kodzero yaiye zvavakaita. Zvakarezve tikatarisa zvebumbiro remutemo pasecond 77 inotaura access to water, mvura iyoyi inenge ichierera ndo mvura inozoenda muna mutirikwi. Muna mutirikwi ndo mvura inozodzokazve chimwe kuvagari. Saka inogona kukanganisa kubva kwakakaita kugona kukanganisa vagari kuti vawane mvura yakakwana sekukurudzirwa kwazvinoitwa nebumbiro remutemo.
Mukuru wesangano remasvondo United Resin and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti vatambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti munhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura.
Zvine zvakaitwa nevagari nokuti zviri kuratidza kuti vagari vava kuziva kodzero dzavo. Hazvinge hachingave chinhu chakanaka kuti vagari vashaiswe mvura nenyaya yemunhuwana anenge akabhloka mvura uko achidiridza mupurazi make. Saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo. Tinotarisira kuti pane action ichatogwa kuitira kuti vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka.
Vagari vanoti vamarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoradzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vaparents shiri sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe neBotswana nhasi dzanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekudyidzana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita musangano kuMahun vakati vakazvipira kusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari pamusangano wechipiri pakati peZimbabwe neBotswana weBinational Commission.
Chibvumirano chokutanga ndechatinoti muchirungu mutual legal assistance in criminal matters. Tiri kuti ipapo inyaya yekuti ngatibatsiranei Zimbabwe neBotswana kana pane vapara mhosva tinobatsirana. Kana paine nyaya dzemacriminals dzevanopara mhosva vekuZimbabwe vakapara mhosvawo vakaendawo kuBotswana, vekuBotswana vakapara mhosva vakaya kuZimbabwe, vekuZimbabwe vakapara mhosva muBotswana nezvakadaro daro. Chechipiri nyaya dzezveutano, kudyidzana nyaya dzezveutano, kubatsirana kurwisana nezvirwere nezvimwe zvakadaro. Chechitatu zvanga zviri zvedzimba, kuti tinoita sei dzimba dzinobatsira ruzhinji dzakawanda. Atinoti malow cost housing anotingamaita sei kuti vanhu vedu pakati pedu vanonetseka pekugara tiite kuti vawane midzimba nemutengo wakareruka, dzimba dzinogarikawo dzinovakika nokurumidza. Chimwe chacho chibvumirano changa chiri chinyaya dzokufambisa mashoko nezvebroadcasting. Tiri kubatsirana kubvira kunana digitalization tichiyananisa mashoko, tichibatsirana nenyaya dzetechnology nezvimwe zvakadaro. Mumwe wacho nyaya yesport development, yekuti tigadzirire mitambo yedu, tivakiridze mitambo, tikwenenzvere iende nezvepamusoro nyaya yamba dzemasports. Saka sport development tine chibvumirano chinoenda ikoko. Tine chibvumirano chezvemashandiro pakati pedu tinoshanda sei. Pane kumwe kwokuti awa munhu akanoshanda ukowo chii chinoitika, akanoshanda uko chii chinoitika. Chokupedzisira ndezvemadzidzo zvokudzidzira mabasa amavoko yatinoti vocational education training.
Asika vamwe vanoti vamangwana hongu zvibvumirano zviri kunyoreranwa asi hapana chiri kubuda, munoti kudini mashoko iwayo?
Zvibvumirano zvatanyorerana zvinozadzikiswa. tikangoti sokutanga chaiko isusu tabvumirana nyaya yekuti tichange tichigoverana mashoko Botswana TV tato sachibvumirana chacho nhasi chikatobva chatotanga kushanda nhasi zvokuti patatiosainirana ZBC yanga ichiona feed yayo kubva kuBTV zvichichibvumirana chocho
Munyori mukuru basire zvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunari kumaun asi vachipa pfungwa dzavo vanongorora nyaya dzezvapfumi vari Joyce Ngwenya vati musangano uyu kutongana kwembudzi nekuti hakuna chauri kuita kusimudzira vemabhizimisi Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara danho rakatorwa nevamwe vanotengesa hupfu rekuti munhu aburitse chitupa chake kuti atenge hupfu. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvitoro zvakaita seN Richards Gain Wholesale neEco Zimbabwe zvave kutengesera hupfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinhoi vaBazilton Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu nekudaro haafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Bumiro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food. Zvichireva kuti hazvimisi pamutemo kana kuti hazvitendegwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga hupfu. It's an infringement to human rights. We don't allow such.
Izvi zvatsinhirwa navaIsrael Nyandoro ava vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa.
At the moment, ukaenda kwaregistra vari kuti hatina madhiski ekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vada kutora zvitupa asi madhiski ari kungonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka until and when that system is corrected kuti itane madiska akakwana munhu wese anokwanisa kuti aningirikane gozva zvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chida unotora chitupa ndatone dambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona ufu wemba womumba mangu wemhuri inova iri punishment ini semukuru wemba head of the house.
Asi vamwe vakaita saMai Cornelia Matekenya vanoti kutenga hupfu munhu aburisa chitupa zviri kuita kuti hupfu hutengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza uori.
Zvakanakira kuti vanhu vari kutenga kana usina chitupa unogona kutenga kana chini munhu asina kuwana. Asi ukasiya chitupa chako paipa nhamba dzako dzinopinda mukombuta paunozodzoka kuda kutenga ine chitupa ichocho zvinowanikwa pamutengo. Tinotenga takawanda. Ungatenga ndisina chitupa ndogona kuenda pano ndosiya kundodzokera futi ndotenga ndodzokera futi ndotenga asi kana une chitupa vakasvika paipawo vapa chitupa chako chambotenga nofanana kuti hamunhu amboendesa yambotenga.
Vadzizai mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika nekudaro hurumende inofanirwa kuunza hupfu hwakawanda kuvanhu.
Zvinongoratidza kuti chikafu chishoma ndesaka chichiita kiu chakuita procedure yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana asi chikafu changofanira kungotengwa muri pachi zvisine nechitupa.
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda hupfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani hupfu.
Wakauya handiti takanzi munhu akauya neID yake handiti tombuka mubhuku obvanya naye patii tuiruwa hupfu ndeiyo uye anenge akutopika kuti uye ambotenga kuti haana. Ndivodongoti iwacho kana wakuuya kuzotadzisechi yauto kuti vanhu vakatenga upfu ndavo ndoisa cho yati kutira kubhuka mbuka ndichitongoti angozvichenesa kuti tikabvunze rupo akaenda kutoti nenge akauya akatenga upfu madhiozeidi ndaayo.
Hupfu hwerolamil uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabhondi kana RTGS sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose. Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makoponi ekutenga hupfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kwehupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga hupfu muzvitoro nemari iri pasi vonohutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamirioni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reCalifornia muAmerica riri kuramba richiranga zvakaomarara kambani yakatobhuroka kare yePacific Gas and Electric, iyo yakabatwa nemhosva yokukonzera kubvira kwemasango munyika iyi muna 2017 na2018. Mumwe mutongi mudunhu iri akwedzera mari yakabhadhariswa kambani iyi kubva pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kusvika pamabhiriyoni maviri. Nigeria inoti kune chimwe chizvarwa chekuItaly chiri kushanda munyika iyi chabatwa nechirwere chorura pasi rose checoronavirus. Murwere uyu akadzoka kuguta reLagos achibva kuMilan kuItaly svondo rino. Izvi zvapa kuti nyanzvi dzityire kupararira kwechirwere ichi munyika ine vanhu vakawandisa muAfrica. Pari zvino kwabatwa vanhu vamwe vanhu vaviri nechirwere ichi muAfrica, kuAlgeria nekuEgypt. Mubato remadhemokrasi muAmerica maita kunetsana kunotyisa panyaya yokusarudza munhu achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika achikwikwidzana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump muna mbudzi. Kunetsana kuri pane vavi kuti bato iri rinofanira kuenda pakati nepakati kuti riwane rutsigiro rwevanhu vanenge vasina mapato avakarerekera nevamwe vari kuti bato iri rinofanira kuenda kuruboshe zvakanyanya vachitsigira vaBernie Sanders vari kutungamira bato iri. Vari kuti bato riende pakati nepakati vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden navamwe. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC vaCharlton Wende vamiswa pamberi pedare nhasi. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vachiti nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende iraswe. Asi vachuchusi vehurumende vatsika madziro vachiti izotongwazve rimwe zuva. Dare rati nyaya iyi izonzwikwa musi wa2 mwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Nyaya yavahwende taenda kukoti zvara nhasi. Gwechivaka chimiri yavahwende vaHarrison Nkomo vaita chikumbiro kudare kuti vachibviswa parimandi nekuti vagarisa vari papo parimandi. Saka zvaitika ndezvekuti izvo mutongi azoti anoda kuwana nguva yekuzeya, asi nyaya yacho sekuona kwedu yanga iri pachena, yanga yakajika kuti vahwende vagariswa murimandi vari parimandi kwakaibesa kubva musi wa6 March kusvikira nhasi. And vapiri vemhosva havasati vatipa zuva rekuti vanoda kuvaisa rini kudare.
Chikumbiro chenyu kudare redzimhosva changa chiri chei?
Chikumbiro changa chiri chekuti aiwa, sezvo zvinhu zvestate zvisina kurongeka ngavangoita ivo kuti vavaregedzi zvavo dare ivaregedzi vozovadaidza nemasamanisi kana vachinge vazogadzirisa imba yavo. Saka vakuru vapiri vemhosva havana kutambira zvatataura izvozvo. Saka vazoti kumukuru wedare aiwa titei zvakare nemukana, asi iye mukana vakapiwa yakawandisa. Taonawo zvakare kuti dare rinenge risina kunatsonyaya zvakanaka kuti kunyange iri pachena yekuti anosangaita chinonzi vachidhiswa parimandi kana vapiri vemhosva vazogadzirika vozovadaidza.
Vakuru vemhosva vati chinyi pamusoro pechikumbiro chenyu?
hanzi chongo chapuwa mfiwe mvuru na kuta pasi chuma maskati asikitura kwa mbili kuita sauro kutika pangu kuberi bozi nyenge eka chika kutiku una kudu mchonga ngadi yangu pachi chongo chikucha hivo wawo hindi gawaji simu mbukwa nukutika kwa tiku kutia hivu shimu pasi mutiari yaka chongo wama chaje udiza hawa yaka chongo wawa sikuwa sabucha kusimu mbuka kwenye kwa wame lakue inga kanyza sabbe mta nimba yao kana kumilitia mburi yao chiseishi wakaba kondi na takondi ni rume hindi sikasiku una kudu nyenge eka china kudaru na hibira wangu cha hivo tuzo kwa hivu kutia hivu 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 hivu.
So kuona kwenyu munona sekuti zisha gadiri suwele pa muno zekera na mufuru.
So kuona kwenyu kwa nadarika chunga nye sinya ya nikita iti zisha sekuda kufadza urume hindi chunga sekuda mesinguru kwa msini mufuru. Achuwe za machari hindi wa nabugu nila saka naka. Mujungu wangu chunga nye ya alicha sila chunga wa sila chunga kama chunga nda kubuta. Mujungu ita si mwadini ya yeka chika kuona kwenyu.
Abo vange vari vanoona nezve mutemo muMDC vaInnocent Gonese vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro bato reMDC riri kupomera mapurisa mhosva yokurapa mbidza kuita misangano yaro munyika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemuteveredzeri wechigaro webato iri vaJob Skala kuita musangano kuzengeza West vachitaura nevanhu vavanomiririra. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
I'm not away for what you are saying because the notifications for meetings are not submitted to Police General Headquarters. They are submitted to the regulating authorities or officer commanding district. So in the officer commanding district, they don't have a prerogative of advising us. Nyazimisangano zvinoendeswa kuma district kune atoti ma officer commanding district kana kuti ma regulating authority ndivo vanoita zvekuudzwa kunzi kune misangano. Saka isusu sepolice general headquarters hatizoudzwi nema regulating authorities zvese zvinoitika ikokoko nokuti vane masimba ava vakapiwa na commissioner general nehurumende.
And pane veZimbabwe Congress of Trade Unions zvekare vari kutaura zvimwe chete izvozvo zvekuti munovarambidza kuita misangano kunyange zvavo vasingasungirwi kukukumbirai kuti vaite misangano.
Yes, sendera kwandaita isusu kupolice headquarters hatiziye zvinoitika kumadistrict kunze kwokunge tatotaurirwa newe kumadistrict kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika kana kuti inini vatori venhau sezvamaita ipapapa kuti matotiudzawo neizvizvi takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika but kuti tii isusu tine mashoko atanga tichiziva tinganyepe ipapo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bodi idzva reZimbabwe Broadcasting Corporation nhasi raudza paramende kuti hurumende nemakambani ayo ndivo vari kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari mukambani sezvo vasingabhadhari basa ravanoitirwa nekambani iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo maererano nezviri kuitwa nebhodhi ravo kugadzirisa matambudziko akatarisana neZBC pamwe nematanho avari kutora kuagadzirisa, sachigaro webhodhi iri Dr Joseph Taivati, zvikamu makumi masere kubva muzana zvemabasa ekambani yavo zvinobva kuhurumende nemakambani ayo, nekudaro kusabhadhara kwaanoita ndiko kupa kuti kambani itatarike.
The non-payment of ZBC services by the government's arms has further deepened the funding crisis of
nyaya yekusabhadhara kwehurumende ndiyo yawedzera dambudziko remari muZBC. Apo tiri kugadzirisa ufumi hwedu zvakakosha kuti tizive kuti hapana chemahara. Kunyange zvikaita sekuti ndezvemahara, tinofanira kuziva kuti zvinobhadharwa.
Vatiwo marizinese haana mari nemusoro yari kuunza mukambani iyi, sezvo mari inobhadharwa iri shomanana uye yakapedzisira kukwidzwa makore gumi apfuura. Semuenzaniso, vati mabhizimisi anobhadhara zana remadhora pagore, vanhuwo zvavo vachibhadhara makumi matatu emadhora chete. Parizinesi reterevhizheni, Dr. Tai vati nyaya yekuenda kwemagetsi yave kuita kuti vanhu nemakambani vatadze kushambadza nenhepfenyuro dzeZBC, izvo zviri kuita kuti kambani irasikirwe nemari yakawanda. Vatiwo chimiro cheZBC chakasviba nekuda kwenyaya dzezvikwereti, uori nezvimwe zvekuti vave mushishire kuzvigadzirisa. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinogona kutonyanya uipira ZBC nekuti kuvhurwa kwemasaisai kunoreva kuti pachave nemakwikwi kubva kune makambani achapiwa marezinesi neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Asi kunyange hazvo vataura zvichemo nezvavari kuita, nhengo dzekomiti yezvekuburiswa kumashoko dzati board iri rinofanira kuchinja maitiro ebasa kuZBC. Imwe nhengo yekomiti iyi vasimba neutamudarikwa veZANU PF vati havaone chikonzero chekuti vashambadze neZBC nekuti vashandi vacho kusanganisira vatapi venhau havagoni kuita basa zvine unyanzvi. Vasettlement chikunya veMDC vatiwo zvinosvibisa chimiro cheZBC inyaya yakaita sekuti vamwe vatapi venhau vayo kusanganisira vamwe vakuru vakuru vanomboita zvematongerwo enyika zvakaita sekupinda musarudzo dzemumapato vodzoka kubasa kana vachinge vakundwa. Asi Dr. Tai vati havaone chakaipa pane izvi sezvo mutemo wenyika uchibvumidza vanhu kupinda musarudzo. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichidawo kuziva kuti board iri richaita sei kupedza kupindira kwebazi rezvekuburitswa kwemashoko kukambani yeZBC uko kunonzi kunoitika zvakanyanya. Dr. Tai vati board ravo richazhidzana nebazi ravo asi vakati havasi kuzobvuma kuitiswa zvinhu zviri kunze kwemutemo. Hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekutsigira ZBC. Kurukota rezvemari vamutulimwe vanoti mapasi nemakambani ehurumende anofanira kubhadhara basa raanenge aitirwa neZBC kuti kambani ikwanise kuita basa rayo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kweZimbabwe kutambira nhabvu munyika neCAF ichinzi nhandare dzayo hadzina kukodzera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga hupfu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku